Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure mekunge chikwata chavo chakarova Capes United 1-0 ndokupinda mufinal yeIndependence Trophy mumutambo wakaunganidza Chaunga muNational Sports Stadium neZuro. Chibodzwa chakabva kuna Ocean mushure kwatara maminitsi 13 kuti mutambo upere kwaunza mufaro mumusha weDynamos mushure mekupedza kungozvindikitwa kwavanga vachiitwa nemakepekepe kwegore nemwedzi mina yapfuura. Dimbare yave kusangana neHighlanders mufinari munhandare imwe cheteyo mangwana mushure mekunge Gosu yakadambura FC Platinum 4-3 nemapenareti muBaba Field Stadium mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Murairidzi weDynamos Floyd Mutasa ari kufara zvikuru nematambiro akaita chikwata chake achiti iye vatambi vake vaive neshungu dzekuda kupedza kudhererwa kwavanga vachiitwa nemagreen machine.
Kana tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, kana tichikwanisa kuvachengeta nepakati vanga vachiaita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti vakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuina zuva ranhasi.
Mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaGeorge Mauto vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa naMutasa nechikwata chake vachiti ivo vari kutarisira kutora mukombe weIndependence uyu.
Kuzwa hangu fara neIndependence Trophy ndanga ndatora mukombe wangu kuti zvandi kwatera nhasi chese tinozvimutasa ndatema nebhora rakota nhasi.
Asi mutsigiri wemagreen machine uyo anozviti Baba Mogeni anoti Dimbare yakaita raki sezvo chikwata chake chakatadza kutamba semazuva ese nemhaka yekunaya kwaityisa kwakaitika panguva yaitambwa mutambo uyu.
Panaya nhasi senge tikagoni kunyatsotamba zvakanaka because mungoresi bhora itambwa munonaya ba chete.
Aka ndiko kekutanga kubvira mwaka wapera kuti Dynamos ikunde Capes United pamitambo inosanganisa yeushamwari yeleague pamwe neyemukombe. Mitambo yeleague yakatambwa yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Yada 0 Shabani Mine 0 Glory City 2 Ngezi Platinum Stars 2 Haumine 0 Chapungu 1 Wange 2. Munyaya dzekumhanya, vamhanyi vemuZimbabwe venzendo refu vakanokwikwidza zvine mutsindo mumakundano eTwo Oceans Marathon kuSouth Africa ayo aimhanywa makiromita anokwana 56. Colin Makaza akapedza ari pachinhano chechina mumakundano akaunganidza vamhanyi vanosvika zviuru 16. Stephen Mjingi uyo akambotora mukombe uyu katatu akapedza ari pachinzvimbo chechisere achitarisira kuita zviri nani apo achakwikwidza muComrades Marathon iyo iriko munyika imomo muna Chikumi. Mumwe mhanyi wemuZimbabwe aikwikwidza mumakundano evanhukadzi Tabitha Tsatsa akaitawo zvakanaka mushure mekupedza ari pachinhano chechisere. Vamhanyi 10 vanotanga kusvika ndivo chete vanopiwa mibayiro yemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.